Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 28, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
COVID-19 tichinayo ichiri kuramba ichipararira, ichiri kuramba ichirwarisa vanhu, ichiri kuramba ichitora upenyu hwavanhu. Izvozvo vanhu vanofanira kuzviziva kuti nyangwe kana mamezhazi ari kutorwa akanzi aiwa, taakudzikisa pamalockdown 4 mezhazi aya.
Mukuru wechikoro chepamusoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, vanoshaya nechirwere cheCovid-19 nezuro, icho chinonzi nebazi rezveutano chakauraya vanhu gumi nevasere nezuro wakare.
Kwenguva yazvino hurumende iri kutadza kunzwisisiko ichinzi izvo inenge yakabata mutengo. Nokuti hazviite kuti auction irambe iine mutengo unoramba uri pamwe chete ipapo kwemwedzi nemwedzi nemwedzi nemwedzi. Kana zviri zvo hongu, asi zvinenge zvisiri kunyatsoudini kutsa vanhu vari kunze.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vokurudzirwa kudzikisa uremu wedhora remunyika. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru George Mastermind Shaya anoradzikwa nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, vakashaya nechirwere cheCovid-19 nezuro manheru kuchipatara cheEkuleseni. Engineer Mabasa vaizikanwawo zvikuru nenyaya dzekuparidza vhangeri uye vainge vatungamira chikoro ichi kwemakore gumi nemanomwe. Pavakabatwa nechirwere ichi mwedzi wapera, Engineer Mabasa vakazivisa vadzidzi nevadzidzisi vepachikoro ichi kuti vainge vabatwa nechirwere ichi uye vakapinda muchipatara musi wa6 nyamavhuvhu. Muna chikunguru, chikoro cheBulawayo Polytechnic ichi chakambovharwawo mushure mekunge vadzidzi vatatu vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevasere vakafa nezuro nechirwere cheCovid-19, zvasiya uwandu hwevafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira gore rapera hwave zviuru zvina nemazana matatu nemakumi manomwe nevana, kana kuti 4374. Vanhu mazana maviri nemakumi mashanu, kana kuti 250, vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri nezvina zvine mazana maviri nemakumi matatu nematanhatu, kana kuti 124,236. Vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave zana rezviuru negumi zvine mazana mashanu nemakumi mana nemapfumbamwe, kana kuti 110,549. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere, kana kuti 2,491,980 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu nemakumi masere nematatu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemashanu, kana kuti 1,583,394. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti inyatsoshanda zvakanaka mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kunyangwe hazvo wandu wevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika uri kuramba uchidzika. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari kuyambira vanhu kuti vasarivara nekuti chirwere ichi chinokwanisa kudzoka zvine mutsindo kechina.
Mukana wokuti chirwere ichi chitange kupararira zvakare kana vanhu vanzi chidzokerai pakuita zvamagara muchiita, kufamba namabasa izvozvo, kana kuti hatingati malockdown measures ayaonzi anyevenutswa, relaxwa. Chinowanzoitika ndechekuti vanhu vanofunga kuti izvozvo akureva kuti chirwere ichi chadzikira zvikuru, saka takungoita madiro ajojina. Kuvarairwa ikoku nokushaya hanya ikoku ndo kunozoita kuti patange zvakare kuti utachiona iwo hupararire. Mastatistics aya tamboreva gotanga kukwira futi.
Saka poitwa sei apa?
Zvinofanira kuti vanhu vaziviswe kuti COVID-19 tichinayo ichiri kuramba ichipararira, ichiri kuramba ichirwarisa vanhu, ichiri kuramba ichitora upenyu hwavanhu. Izvozvo vanhu vanofanira kuzviziva kuti nyangwe kana mamezhazi ari kutorwa akanzi aiwa taakudzikisa pamalockdown 4 measures aya, taakukwanisa kufambawo tichibva kune rimwe guta tichienda kune rimwe, tichienda mavana vanofanira kunge vachiendawo kumabasa vati wandei, uye vanenge vakawanda pabasa nguva imwe chete. Zvose izvozvo hazvingorevi kuti utachiona hwakusisina. Zvazvinongoreva chete ndezvekuti kupararira kana kuchionekwa kuti kwadzikira, isu pachedu tofanira kuti umwe noumwe atore matano kuzvidzivirira kuti asawana utachiona ihwohwo uye asahuparadzira kuna vamwe. Izvozvo zvakakosha. Saka nyaya dzokuvarairwa nenyaya dzokuzoti vanhu vanoshaya hanya hungoita sokuti hapana zviriko ndo zviri kuita kuti mawevhi aya atiri kutaura atange zvakare.
Chii chinopa kuti mudaro kupa chenjedzo yakadaro?
Tirikutoona kuti mune dzimwe nyika muAfrica, mune dzimwe nyika kuEurope nanaAmerica, mafigiro evanhu vari kubatwa neutachionahwo ari kuramba achitokwira. Saka izvi hazvifaniri kuti zvitipe kuvarayirwa zvachose, nokuti zviri kutoratidza kuti wevhi iyoyo yatiri kuda kuti tiisatisvikira iri kutobata kune vamwe kune dzimwe nyika. Saka isu kana tikangova noruzivo rwokuziva kuti utachionawo huchiri pakati pedu, huchiri kupararira, vanhu vanofanira kuramba vachikurudzirwa kuti vavhaccinatwe, vanobayiwa nhumba iri kutaurwa iyoyo. Zvigovabatsira kuti nepamwe vanokwanisa kusabatira utachiona ihwohwo.
Ko vakabatira?
Kana vakabatira vanofanisa kuti vasanyanya kurwara noutachiona uhwu kana kuti kufa nokuda kwoutachiona ihwohwo. Saka nyaya yekuvhaccinatwa iyoyo ihurudziro yatinoramba tichipa kuno umwe noumwe pese pese patiri, pega pega patiri, kwatingava, kwatingagara, kwatingashanda. Vanhu ngavazive kuti nguva ino zvakaongororwa kuti nyaya yekuvhaccinatwa ndiyo ihuru inobatsira kuti tisarasikirwa noupenyu nokuda kweutachiona hweCOVID-19. Uyewo tirambe tichipfeka mamaski, tirambe tichigeza maoko nesipo kana paine zvatabata, tirambe tichisanitaiza maoko edu, tirambe tichiita physical distancing, nyaya yekuziva kuti hatingoungani zvisina tsarukano uye tiri pedo napedo. Vanhu ngavafanire kuziva kuti hurudziro yenyaya yeutachiona hweCOVID ndeyedunga munhu.
Munorevei apa Dr. Maida?
Nokuti pakupedzisira ukasatamba wakachenjera, ukasafamba wakachenjera, ukasagara wakachenjera, zvirokwazvo unokwanisa kubatira utachionahwo usingazivi kuti hwabva nekupi, uye ugorwara nahwo, uye dzimwe nhambo kurasikirwa noupenyu. Saka hama vadiwa, ngatiwanikwe tichitora chenjedzo iyi zvine simba uye tichifungisisa pamusoro pazvo, tigorarama tichiziva kuti COVID-19 iri pakati pedu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Garo werimwe sangano rinomirira vemabhizimisi reAfrica CEO Roundtable vaozobina vanoti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanofanira kuderedza uremu wedhora remunyika sezvo zviri pachena kuti mutengo waro wadonha zvakanyanyisa pachitaridzwa mutengo wepamukoto apo riri kutengwa nemari yakawandisa. Asi vachipindura nhengo dzedare reparamende nezvenyaya iyi, vanyube vakati havasi kuzotevedzera zviri kuitwa pamusika wemukoto vachideredza uremu hwedhora. Vachipawo pfungwa dzavo, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaEddie Cross vakaudzawo bepanhau reHerald kuti dhora remuZimbabwe rikaderedzwa kubva pamadhora makumi masere nemashanu pariri kusvika pamadhora zana padhora rekuAmerica zvinenge zviri nani. Kunyange hazvo RBZ yakaparura musika wekutengeserana mari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka pamusika uyu sezvo vanenge vabudirira kuwana mari vave kupedza mavhiki mapfumbamwe vasati vaiwana nekuti iri kushomeka. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vemabhizimisi ava vagume vaenda unotenga mari yekuAmerica pamusika apo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emuZimbabwe anosvika zana nemakumi matanhatu nemashanu pane dzimwe nguva. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Vabina:
kana takagadzira hwaro hwekuti izvo mari yekunze inotengeswa paauction, hwaro ihwohwo Blessing ngahukwenenzverwe kuitira kuti mutengo wemari yekunze unyatsobuda mutengo chaiwo chaiwo. Mutengo wekuti kana isu vemabhizimisi tichiinda tichinowana mari kana vanhu vanotenga nekutengeserana vane mari yacho iyoyo yekunze vanoda kuitengesa kuti vawane mari yemuno zvichingodaro, ngavagutsikane kuti mutengo wemari uyu uri kunge uchifambirana nezviri kuindawo nguva yacho nenguva yacho. Kwenguva yazvino hurumende iri kutadza kunzwisisikwa ichinzizo inenge yakabata mutengo.
Sei paine mufungo wakadaro kana iyo hurumende yacho iri kuti musika uyu ndo unotaura wega kuti mutengo wakamira papi?
Nokuti hazviite kuti auction irambe iine mutengo unoramba uri pamwe chete ipapo kwemwedzi nemwedzi nemwedzi nemwedzi, kana zviri zvo hongu, asi zvinenge zvisiri kunyatsokudini kutsa vanhu vari kunze. Chechipiri, tingaramba hedu Blessing tichingoti izvo hatichadi kushandisa mari yekunze tine mari yedu yemuno, hatishandisi mari yekunze tine mari yedu. Ndo zvinenge zvichitaura mutemo. Asi tine risiki pachirungu yekuti tinenge tiine 3 economies in 1.
Mungatsanangura ipapo kuti munorevei Vabina?
Upfumi hwekutanga kana kuti ikonomi yekutanga yehurumende inenge ichigadzirwa nekukwenenzverwa nemapuraizi anana 85 EY. Ende upfumi ihwohwo hunenge husiri hwechokwadi, tinenge tichinyeperana. Chechipiri, tine upfumi hwatinoti isusu informal economy, upfumi hwevanhu vari kuzviitira mabasa avo kunze uku, vachizviitira mabasa avo nemitengo yavo. Mitengo yavo iyoyo ndo inenge iri kumablack market rate, ndo upfumi hune atinoti mareal exchange rate.
Ko sei muchidaro?
Nekuti kana mari yakawanda mutengo wacho unenge uchidzika, kana mari iri shoma mutemo wacho unenge uchidini uchikwira. Vechitatu, upfumi hwatinoti underground economy iri kudhiraivhwa kana kuti kurarama nezvinhu zvakaita sezvicherwa, iri kurarama nezvinhu zvakaita sefodya dzinongopindawo nemvura dzichiinda kunyika dzekunana South Africa, munongonzwa zvichitaurwa kuti izvo ndo zviripo.
Sachigaro rimwe sangano rinomirira vemabhizimisi reAfrica CEO Roundtable vaOzobina vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakapandukira hurumende yeChad vakakonzera kusagadzikana munyika iyi vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika iyi vaMahamat Idris Deby. VaDeby vakatora chigaro chekutungamira nyika iyi muna kubvumbi mushure mekunge baba vavo vaIdris Deby mushure mekutungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu. Vakapandukira hurumende yeChad ava veFront for Change and Concord in Chad vanorwa vachibva kuLibya uye vanoti vanoda kupinda munhaurirano kuitira kuti munyika iyi muve nerunyararo. Mauto yeAmerica anoti ashandisa ndege yechizvino-zvino yemhando yedrone kuuraya mumwe mukuru wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State Khorasan kana kuti ISIS-K mushure mengwe chikwata ichi chati ndicho chakatuma munhu akazviputitsira mabhambo nemusi wechina panhandare yeKabul muAfghanistan akauraya mauto emuAmerica 13 uye zvarwa zvenyika iyi 190. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vainge vayambira kuti America ichadzosera zvakasimba kune vakati yamabhambo aya. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndiri kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi pachirongwa chedu taisa rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reMBC Alliance vaNelson Chamisa, amai Lynette Karenye Kore. Regai tiende kwa vari tinzwe kuti vakadii kwavari ikoko uye zvekuti vanoona sei zvatakaona zvichiitika muZambia, umo tiri kuona pari zvino mave nemutevedzeri wemutungamiri wemudzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Kore.
Makadii zvenyu, muri sei zvako Marvelous?
Aiwa tiri wadi. Tatiuda kunzwawo pfungwa dzenyu nemamiriro akaita munyika yeZambia.
Tine mufaro zvikuru semadzimai. Kufunga kwangu ndofunga pasi rose rakagamuchira chiitiko chakaitika kuZambia, chinova chakaratidza kuti president wemuZambia anoremekedza kodzero dzemadzimai, anoremekedzawo chinhu chinonzi mudzimai. Akaratidza kumapresidenti mazhinji kuti haiwa, haungaiti baba pamusha uchinge usina amai. Saka akaona zvakanaka kuti akaona akatora munhukadzi akaiswa pachigaro chevice president, anobatsiri dzawo kuti nyika inge ine utongo hwakanaka. Zvikurukuru isu semadzimai chatakanyanya kukosherwa nacho ndechekuti aiwaka, munyika zhinji hamukoshesi madzimai, asi wezi rasimuka richibva paZambia rinova wezi rinoratidza kuti aiwazve vana Malawi vakazviita makuraya. MuZimbabwe zvikatongovapo, ZANU-PF ikabvisa munhukadzi ikaisa munhurume, asi MDC Alliance inotungamirwa naPresident Chamisa yakaona zvakanaka ikapinza mubumbiro rayo payakaenda kuCongress kuti ayo deputy umwe chete anofanira kuita mudzimai. Zvinova ndiwotsoka dzaterwa nedzimwe nyika kuti aiwa, vanhukadzi vanewo chekutaura maringe nezvematongerwo enyika. Saka tinozvifarira uye takanzwa kukoshiswa kuti aiwa, semadzimai tinokosheswawo.
Tombotarisa kuti Zimbabwe ichange yakatarisana nesarudzo muna 2023, pane zvamukati makadzidza here kubva kuZambia panyaya pekukosha kwevhoti yemudzimai uyezve nevechidiki?
Ndakaona zvakawanda zvandakadzidza kuZambia. Chekutanga chandakadzidza kuZambia ndechekuti vana vatakabereka ndivo vanewo chikamu chakawanda zvikuru sei pasarudzo. Saka ndakadzidza kuti aiwa, savana mai tisu tinobereka vana vasina mabasa, tisu tinovarume mudzimba vasina mabasa, tisu tine hama neshamwari zviri kutambudzika muZimbabwe. Saka zvatingafanira kudzidza ndezvekuti aiwa, savana mai ngatikurudzirei vana vedu, varume vedu nehama dzedu kunoregista kuvhota. So ndakaona zvakakosha paZambia kuti vana mai vakamira nehuwandu vakati aiwa, vana makore ese semadzimai tisu tinopinda mutete tichinovhota, vana muchisara kumba, asi rwendo runo imise vana marwadziwa kupfuura isu vabereki. Chiendai mumutete. Ndakakosherwa ndichiona vana vemuZambia vachienda vakapfeka magauni kuratidza kuti aiwa, vana mai vedu nana baba vakatidzidzisa asi hatina mabasa. Saka kuti tiwane mabasa handeitinoregista kuvhota. Chimwe chechipiri, ndakakosherwa kuti semadzimai vakakurudzira runyararo. Ndakaona pisi yakaitwa muZambia inova yakaratidza kuti aiwa, kana vanhu vakabatana vakavhota nehuwandu, aiwa, chekuita hapana, chekuti zvino kuwa azimbi nisarudu kana wanu wakasimuka ni wanu wanu onzweza ndakaziza ndesha kusema zimai ndakaziza kuti ayu kana isu tapeza kufuta ngatidi kire ywa na medu alikuno enda kuno kari na mafuzi isu tapeza tozokera kutitino basira wana medu wa polling agents kutivanzwe kushinga nekuti kana tau ya ni wanu kubira kubiriki nekuti voti lingera simba taka kurisa shakanyanyi saka ndakaziza shukuru kuti ayo sawa na mai tisuma team builders tisuma national builders saka tikaita izuzu zvicho kwani Zimbabwe inoshanduka 2023 tikawane utungamiri wavachamisa zvinoita kuti vana vedu vawane mabasa varume vedu vawane mabasa isu todya tichiguta zvikoro zvedu zvowane dzidzo yakanaka zvipatara zvinoita mishonga masivo 7 edu owane kuhora kwakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Linette Karenye Kora. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Mpanganya uye, ndini mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Akademiri achiti pachirongwa. Chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu wavo kana kuti our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mashoko ekuti vakawanda vekereke dzepostori vave kutambira danho rekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Muhurukuro yedu tabata vaJohn Mushawatu vanobata vari muJohani Marange. Takatanga nekuvabvunza kuti vanotambira sei danho rekubayiwa kwenhomba.
Ndinozwa kuti machechi vafanedu aya kureva kuti anobva kwatiri isusu wakafanana nemazioni emapostori iwayo muchaivayo. Ndinozwa kuti vamwe vacho vakudi vakubayiwa. Uku kwamarange kwane upatsu upatsuwo huriko mapoka matatu ariko izvinezvi. Saka mamiriro avo pamusoro penyaya iyoyo haangave akafanana. Asi ndakaona ndichitarisa mabataro ari kuita vanhu vacho ndirikuona kuti mapoka mamwe maviri vadaira vabvuma kuti vabayiwe nhomba iyi. Asi handi ese mapoka iwayo ari kubvuma kuita izvozvo.
Koimi boka renyu rechechi yepostori yemarange mumire papi? Muri kubayiwa here zvamati kwane mapoka matatu?
Isu vechipostori vekwamarange tinozviti isu tisu vekwamarange tiri kurambira tiri patsika iyoyo nekuti hatisi kuona pane chinhu chingava chashanduka panyaya dzekupona kwedu. Kuti nyaya yedu iripo ndeyekupona kuti tiende kumusoro kudenga. Ndoo zvatakatarisana nazvo sevapostori vekwamarange. Saka kupona kwedu takagara taudzwa kare kuti vanenge vaita zvemushonga, mushonga moto unopisa, mushonga haubatwi nemunhu anoda kuti azoenda kumusoro kudenga. Ndoo dzidziso yatinayo iyoyo. Kunaka kwazvo kana kuipa kwazvo kwepanyika pano kana kutambira kwazvoitwa nenyika yese kana kumanikidzwa nenyika yese, isu tinoona kuti kana zvasvika pakumanikidza isusu sevapostori vekwamarange tinoona zvakaringana nesu kuti ndokutambudzwa kwakafanira kuti kuitwe nemunamati kuti asvike pano mumanikidzwa kuita zvinhu zvaasingadi nekuti ndo pane kupona kwedu ipapo.
Asi iyo nyaya yekuti vanopinda cheche kwamarange havarapwe nemishonga yakauya sei vamushavatu?
Nyaya yekusarapwa nemishonga ini ndichimiririra vapostori vekwamarange yakauya pamusoro pekuti isu sevapostori vakatenda, tinotenda wokuti miri yedu iyi tamunoona kusakasa newako iwewe kande miri, miri yedu iyi ibasa remaoko aMwari ari kumusoro kudenga, ibasa repfungwa dzaMwari. Miri yedu iyi yakagadzirwa naMwari kuti tiite sezvatiri izvi. Takaumbwa naMwari nemarongero aakaita. Saka tinoti isusu sevapostori nenguva yekurwara hatina kume kwatinoenda kunze kwekuenda kuna iye akatigadzira, nokuti hakuna angakunde iye kuziva zvakafanira kana zvingadikanwa pakupona kwedu paurwere hwatinahwo.
Asika vamusha watu, denda re COVID-19 ni denda re kusakadza, re kuparadza vanhu. Munofunga kuti rinongopedzwa naMwari here?
Isusu sevapostori, kwatinobatsirwa nevamwe vanamatibi edu. Vakapiwa basa iroro rokurapa zvirwere zvakafanana nezvose zvingauya panyika pano. Varapiwa vondo vanotinamatira topona murwere ihwohwo. Izvi zvinhu zvagara zviriko, kupona ikoko kwagara kuriko paupenyu hwedu wese hwechipostori. Vakaona zvandiri izvi ndaakusvikoko kumakore makumi matanhatu, asi handirarame nemishonga, handirarame nemapiritsi.
Saka hakuna here vati vambobatwa nechirwere checovid-19 kukereke kwenyu ikoko?
Kutaura kuno vajonga, kutaura kuno ini chirwere chozvo chakatombondibata. Ndakakweya nacho kwemazuva anokwana kuda kusvika svondo. Ndakaziva kuti ndicho pamusara pekuti zvese zvandanazvo ndo zvandaizidzwa kuti vanhu vanenge vakwanisa chirwere ichocho ndo zvavanoita. Chikapera pasina kubayiwa kana kuitwa zvingaitwe zvokudzivirira chirwere ichocho. Chirwere changopiwa mbiri nemi vanhu vakafanana nemi vakajonga. Hazvina chikonzera chekurapa kuchikotaura zvese zvokuti kuonana korona izvi. Makadaro mune kuchibatira vane pfungwa idzodzo dzakaipa sekuda kuti vatonge nyika ino nemishonga netsika dzavo. Imimi dai mabva mudzo imomo vanajonga vaita vanhu vanobatsira kuti vanhu vararame mararamiro akanaka anodiwa naMwari.
Shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva vamusha vatu.
Ini ndinoti vanhu vagara vari vanorarama nemapirisi nemishonga nemajekiseni ngavaite vanobayiwa nokuti upenyu hwavo huri mumajekiseni nemapirisi. Asi vechipostora vagara vasingabayiwe hapana chikonzero chokutanga nhasi kuti vabayiwe kudzivirira chirwere ichi nekuti miri yavo yakanaka nechikare. Varegei vararamewo semararamiro avangachiita ndokuti kupa vanhu kodzero dzavo sezvakafanira.
Aiwa vadiwa vateereri, nguva ndodzaita shanje. Tingadai taramba tichienderera mberi nehurukuro yedu navajohn mushawatu vanobata vari mujohani marange. Asi kwanhasi ndoti aiwa mosara zvakanaka vateereri. Ndini Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri Washington DC.
Tinotenda zvikuru Jonga. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru George Mastermind Shaya aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pakuradzikwa kwake. Dynamos yainge yapa chikumbiro chekuti aitwe gamba renyika, asi bato reZANU-PF rakatsika madziro rikati anongobatsirwa pakuvigwa nehurumende chete. Shaya akashaya vene makore makumi manomwe nemana uye akatora mukombe wekuva mutambi akakunda vamwe kana kuti soccer star of the year kashanu zvisazvamboitwa nemumwe mutambi munhoroondo yemutambo wenhabvu. Izvi akazviita makore ari pakati pa1969 kusvika 1977. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Pera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mukuru wechikoro chepamusoro cheBulawayo Polytechnic Engineer Gilbert Mabasa vanoshaya nechirwere cheCovid-19 icho chinonzi nebazi rezveutano chakauraya vanhu gumi nevasere nezuro. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru George Mastermind Shaya aradzikwa nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.